zviruruta ndezvekuti ka machirimba ese pambiri atoti iwo haachadi kushanda nekuda kwekuti taka engage government musi wa 23 January tikavanyorera petition yange yasainiwa ne 97 signatories. Vakapindura tsamba yanga iri very vague yekunzi we are still working on it on every point that was raised. Musi wa 5 February takanyorera minista futi imwe tsamba yekuti aiwa maanza amakatipa patakakumbira papetition pakasaina vanhu 97 musi wa 23 January ka hatikunyatsowirirana nezvinhu zvataida kubvunza. So to that effect tikutodedzera kuti kana musina kuadressa nyaya dzekuti the safe thing mapatients haafaniri kuwanikwa ariwo ari kutobuda muchipatara nyero maprescription obva anonotenga madrugs is an abuse of the taxpayers' money. And then the second thing, my patients are funding go asking me as a trial and I would my machines are two patients of a spatara are as old as I am. As now to go service you. Then the next thing they would my doctors, my working hours are my bosses were a clinical director and all that. Ndinova akutoma moderator ondo kuti vatozoforswa kushanda ivo vakaneta vatomboshanda dzimwe 24 hours ka utozopinda kana 36 hours the bus and ipapo panenge pasina chaunenge wakutoita unenge watovapa autopilot. And the next thing ndeyekuti takanzi na 2014 doctors on call allowance iri kuwedzerwa kusvika pa $720. Hapana chakaitwa to this effect, which means 4 years chingonyepirwa mari iyoyo ichawedzerwa. And an unhappy doctor ka is a very disgruntled doctor, hapana chaanoshanda iye asina kana mari muhomwe. Tikatoti aiwa tungatowedzerwa mari dzedu in accordance with what you agreed to. Tikatozorienaza futi kuti staffing yachona not even doctors only manesi malebu vanhu varikushanda kulebu and vamwe vanhu in general varikushanda kuhealth staffing yacho haisitokwana. Tikutongoda kuti vawedzere mapost ekuti at least madistricts ane vanhu vashoma ivavo ka vakawana vanhu vakakwana vanombobatsirana hapana nidi yekuti varefee nekuda kwechiremba vaneka. And pano pampiro futi zvoda chibatsirana maworking hours ongona kutongozi chimboshanda shamwari but iwo watoshanda kana 24 hours wotozowedzera mahours wakatoneta. Tikatoti futi zvati kutoda tikutokuti mari yatikuwana allright ivo tikuwana mari isina kukwana ka but at least ngaimbomechawo maregional standard. And then the last point was that tikuda kuregrade kuti wacorrect salary grades kuitira kuti zvizivikana kuti kana ari junior doctor salary grade yake ndei, kana ari senior doctor salary grade yake ndei, because havana kutombo observe izvozvo. Currently as we speak ka a senior is earning less than a junior, which is not really acceptable. It's very unacceptable. Saka tavapa nyaya iyo ka tikatovaudza kuti kana mukasaadressa nyaya idzodzo by the 1st of March, which is 21 days from that particular point in time when we handed them the letter, to weigh him back on industrial action. It's unfortunate because our autoboradza agency concerning that issue apana chiri official chakanyorwa. Of course vangoita va meetings here and there, but apana chiri official chakanyorwa. Isu takavaudza tikavapa nguva yakareba kuti at least vataure nesu engage in dialogue. We decided kuti chitori nani kuti straight and rasta action because that's the only language that the employer understands.
Saka zvipatara zvehurumende pari zvino zviri kutora varwere vanenge vakaita sei kana makanda mapadza pasi?
Zvatikuita izvizvi ndezvekuti vanhu vari critical ndo vanhu vari kuonekwa. That is unfortunate because it's very difficult to judge from a point iri kure kuti uyu ari critical uyu haasi. And it's really very hard for other doctors to say tikuenda kubasa vamwe vasiri kuenda. Saka zvekutorema zvese izvozvo.
Ko vana mukoti manesi vari kuenda zvavo kumabasa here?
Manesi ese ari pabasa.
Saka muri kutarisira kusangana nehurumende riini kuti muedze kukurukura nyaya?
Kana hurumende yada kuti iyo yakuda kuzotaura nesu kuti tiwirirane tishandirane nayo zvenge zviri right. Because so far ka kubva patamba musi wa 5 vanenge vasikuratidza shungu kuda kuti vataure nezvo.
Chii chamunofungawo chiri kukonzera kuti hurumende isakasike kutora matanho kukugadzirisirai matambudziko, nekuti unoona kuti every year mune muchingosangana nematambudziko iwayo?
Hatichanyatsonzwisisa because takabvira kare tichiramba tichingowanzwisisa. Paanongoti aiwa zvakamira kudai, mari hakuna, tikumboedza kuti tishandirane, tinhurisane netreasury tiite sei. Takabvira kare tichivanzwisisa, patatozoona kuti tiri kutoitiswa.